Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Semazuva ose tichatarisa mamiriro akaita zvinhu kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti vakawanda vavo sezviri kuitwa nevamwe vashandi vehurumende vatanga kubuda munyika vachichema chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Vakawanda vanoti mari yemitero yakadzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturinyure iri kutora mari dzavanotambira zvopa kuti vaomerwe zvakanyanya neupenyu. Vamwe varayiridzi vari kuenda munyika dzakavakidzana neZimbabwe, asi vamwe vari kuenda mhiri kwemakungwa. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti uwandu hwevarayiridzi vari kusiya basa huri kuramba huchikwira, vachiti izvi zvinokanganisa vadzidzi pamwe nokudzikisa zvedzidzo munyika.
Zimbabwe iri kurasikirwa nevarayiridzi vanogona kuita 4,000 pagore. Varayiridzi vazhinji vari kusiya mabasa vari kuenda kunzvimbo dzakaita seSouth Africa kwavari kunoita mabasa mamwe yakasanganisirana nekushanda kumagadheni evamwe nezvimwe zvakadaro, vamwe vachienda kuMiddle East nekuEurope nekumwe. Chikonzero chikuru chiri kusiyira vanhu mabasa inyaya yemuhoro uri kuramba uri pasi zvakanyanya. Mukatarisa mihoro inotambirwa muSADC mese muregion, average salary yemurayiridzi muSADC inenge iri $600, asi muhoro uri kutambirwa muZimbabwe uri pasi pe$300. Asi cost of living yemuZimbabwe yakapetwa darika 50% kuchiita sacost of living yenzvimbo dzakaita seSouth Africa. Varayiridzi vemuZimbabwe vari kugara munhapwa chaiwo.
Varayiridzi ava vari kusiya mabasa vari kuenda kupi chaizvo vamasarauri?
Varayiridzi vanosiya mabasa ava vanoenda kunyika dzakaita seku UAE kunana UK, vamwe ndoko vari kuenda vachinoita kwek variko, vamwe vari kwenumuno muregion vachienda kunana Zambia, kunana Malawi, vamwe vachienda kuMozambique chaiko nekuSouth Africa. Basa avari kuzonoitawo kumazhinji ari pasi kana tichitarisira basa ravanga vachiita rekurayiridza. Vari kuzonoita mabasa ari pasita anenge achinzi anoshoreka, asi munhu anenge akuzotarisa muhoro waari kuwana ikoko otoona kuti hazviri nani kuti ndinzi ndiri garden boy asi ndichitambira mari inokwanisa kuti atidiriritire mhuri yangu zvakanaka.
Vamasarahure, hurumende haisi kuona zviri kuitika izvi here? Iri kuedzawo here kuti varayiridzi vayakadzidzisa iyo vasasiya mabasa?
Hurumende iri kuratidza kushaya hanya nekurasikirwa kwaiitwa neuteshe hwenjere hwevarayiridzi. Hurumende iri kuramba ichitowedzera kusunga kutambura kwevarayiridzi. Isu taataa nenguva tichigara tichichemera kuti tigadzirise crisis iri muZimbabwe, tinoda kuti varayiridzi vapiwe right to collective bargaining. Kana vawana right to collective bargaining, vokwanisa kutaurira navo nemushandiri panyaya yemaconditions of service. Vasingangomanikidzwe kushanda zvavasingadi dosinogona kuda kuchengetedze varairidzi vedu nekuti kana mari chero ikaita shoma asi yabva munaurirano pakati pemushandi nemushandirwi munhu wese anoiremekedza kuti ndo zvatambowirirana pari zvino section 65 inotipa rights iyoyo asi nyaya iri kuitika ndeyekuti hurumende iri kuramba kushandisa constitution right to strike zvakare inogona kuita kuti chero munhu atsamwa aratidzire yerapiwa musection 65-3 yeconstitution tinoinyemwa nehurumende zvinoita kuti kana munhu azwa kushungurudzwa anodzimara angorega basa racho nekuti akada kustrika anodzimba basa racho kurohwa kana kusungwa zvatakaona zvikuitwa vamwe vatuzi vari kuenda kumatare mazuva ano
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7 tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende
isu sebazi reprimary nesecondary education tinofara zvikuru chaizvo nekuti tine varairidzi vari mumusikoro medu zvinodarika zviuru zvana 10,517 munenge muine varairidzi vanenge varipo vari kufara zvikuru vari kuuya kuzvikoro uye tonzwa manyukunyuku tichivaona patiri kuenda munharaunda negurukota redu reprimary and secondary education vatorerai mwoyo vachitarisa vachiona madzidzisiro ari kuita varairidzi vedu muzvikoro saka isu tonzwa kufara
asika vandoro varairidzi vanonzi vari kusiya basa reurairidzi vari kuwanda gore negore chii chiri kuitika munotii nazvo
kana kuine vaya vanenge vachizofunga kuti kuda vari kuda kuenda nekumakungwa ai hatimbovarambidzisi vanoinda asi tine vamwe vakadowandisa vari kutoda kutopinda mupublic service medu kuti tikwanise kubatana pamwe chete tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro chandinoda kukurudzirai kuti muzive ndechekuti varairidzi vedu vanhu vanoremekedzwa musociety vanhu vanotambira mari ine uremu unoratidza kuti uyu munhu kana kuti nditicha
asi vandoro sekutaura kwatinogara tichiita nenyaya iyi varairidzi vave nenguva vachichema chema pamusoro pemihoro yavo vachiti vanoda kuti iwedzerwe
hongu tinobvuma kuti tiri kufanirwa kuti tiiwedzere asi takatarisa izvozvozvo tirikutoona kutoti aiwa varairidzi vedu zvinhu zvavo zvinenge zvakaringana mungada kutarisa kumaruwa mabusinessmen varairidzi vane mashopu nemasupermarkets pamagrowth point varairidzi vane makombi nemotikari dzinotakura vamwe vanhu varairidzi saka isu tiri kufara nekuti vari kukwanisa kushandisa mari yavari kukwanisa kuwana kubva kuhurumende vachiita zvavanokwanisa kugona asi hurumende haisi kugumira ipapo iri kutovatarisira ichitoti no isu tiroda kuti tienderere mberi nekuvapamhazve neimwe mari inonyatsoratidza kuti vange vava nemutsindo unoratidza kuti isu sezimbabwe tine dzidzo yemhando yepamusorosoro
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi asi hurumende ichitanga kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya nzvimbo dzichatanga kupiwa vanhu nhomba iyi ikuwadzana neGlenview muHarare uye Chiredzi kumasvingo nekubuhera kuManicaland vanhu vanodarika 421 kana kuti 421 vakafa nechirwere ichi uye vabatwa nacho vanodarika zviuru 220,000 nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 20,951 pane vari kunzi vakafa nekubatwa nechirwere ichi hurumende ichiri kuita ongororo izere mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga
vahwande tiri kuona chiri chirongwa chakanaka chose kuti tinge tine nhomba yekorera iri kupiwa vanhu kutanga nhasi muzimbabwe zvinhu zvinokurudzirwa I think danho ratorwa neWorld Health Organization kuti vatipe access kucholera vaccine is a very good move however I think we need to do more the government of the day needs to be doing more than just vaccination but munhu wese ane access kuvaccine ngaatore vaccine yecholera
kana muchiti hurumende inofanira kuita kupfuura zvairi kuita iko zvinezvi zvimwe zvamunofunga kuti hurumende inodai ichifanira kunguva yanga ichiita ndezvipi
zvimwe zvandinoona ichifanira kunge ichiita ndezvekuti inofanira kuti mari iwedzerwe iri kupuwa kuti chirwere chekorera chiparare muzimbabwe zvandinoreva ndezvekuti I don't think hurumende iri kupa enough focus kudambudziko rekorera saka chada tichifunga ndechekuti hurumende ngaiite task force yekorera yekuti ione iyo kuti kunzvimbo kuri kupararira korera kwaenda mateams ane adequate support which means mishonga uyezve kuvaka nzvimbo dzakakwana dzekuti vanhu varapwe korera nekukurumidza vaya vanenge vabatwa korera vachiitwa isolation because kana matanho aya akasatorwa korera inoramba ichipararira hongu vabayi vanhomba vachakurumidza kudzivirirwa from getting cholera or if they get cholera they won't be very sick but prevention is better than cure at all levels which means mavaccine which means kuti vanhu vawane mvura yakachena which means vaya vabata cholera ngavakurumidze kuisoletwa vasaramba vachiiparadzira
Dr. Ranga sokuona kwenyu munoona sekuti kubava kwenhomba ndiyo mhinduro here kudambudziko rekorera kana kuti pane zvimwe zvinofanira kuitwa pamwe chete nokubayiwa kwenhomba iyi
long term kubayiwa vaccine is going to be helpful however tinofanira kupreventa the source kuri kubva korera yacho vanhu havasi kunwa mvura yakachena nekudya chikafu chisina kukondaminatwa nekorera which means hurumende inofanira kuita work nemacommunities mumadhorobha nekumaruwa kuti munhu wese awane access to clean water is now contaminated but that's number one number two zvimbuzi nezvimwe zvakadaro zvinofanira kunge zviripo muzimbabwe yese so that cholera doesn't become an endemic problem yatinoramba chidila nayo on for a prolonged period
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
nai ruzhinji rwezimbabwe ndibatsirewo tibvunze mutsvangwa kuti chinomudzimba chii pakusiya kwakaita vacharwisa triplec mari dzemuri kutaura nezvadzo dzinei nemi ndimakapa chamisa here bvunzai monzora dzamakamupa uyu chamisa kana aine mari dzaakapiwa anobvunzwa nevakamupa kwete imi kumakoti kwemunotaura kuti kunoenda avanhu vapi avo vanhu venyu vamunotenga izvezvi izvi chabangu akaende kumatare kunoti hatisi kuda kuti chamisa abude mutriplec chabangu unohwina nyaya iyoyo nokuti majaji avenyu tiri kungozviona asi hapana zuva risingasviki handiti makavape ma400,000 epfumba muromo hazvina mhosva mwari ariko kudenga hapana chisikasviki hapana zuva risingasviki ushe madzoro wakanga uriko mutsvangwa nguva yaian smith 65 yechiti not in 1,000 years kanganwei kuti hakuna munhu anorarama makore iwayo you be history and otherwise hapana achanga akuzive kuti christopher mutsvangwa chii
kugara kuno kusouth africa kwatakaita kunoku hatitokudi zvakaita kuti togara kunoku inyaya yenhamo situation vahanzi dzokayamite mabasa toita mabasa ee vari kokumusha kupa vanoshanda basa rei isusu toda kuti nyika yedu inake tidzokewo kumusha tizogara nevana vedu sezvi tinondoona mukadzi kamwe pagore vakomana undomuona tuwisi shuwa ingava imba handi tiri kutoburarwa life yedu nenyaya ya situation ya munyika ya president wanga wanzisa ya papo kishino haapu kukwiza ma passport saka wakazi tuwa onele piso iwa wana we mamu katrize shunu mani wako mana tanyara na shishu
Hei, pa Studio 7, magadi hei, pa Studio 7. Tinonzira tsitsi wana chavangu. Kutora dangara risina mombe, kutora dangara risina mombe, ndoko yetu wana chavangu, ni timu ratu wana biti. Isu tatori menyu pati, izo zi, tatori bishi, kana kuru kumaruzeva, tato komplita, tato peza, kurewa kutitamira election, na president, wedu mumwe chete yeyo, our chief champion, Nelson Chamisa, tiripa gokwe.
Kwazwai kwazwai kwa muri mese wa shamarari vya Studio 7 Nukutenda ine basa la mru kuita Ina uza mno tipa maswa ose kutizivisa Kutizunu jose jiri kufamba se Siri na uze chokwani Ininya yangu ili pakuti Waketo anawacha misa Shunu shakana kacha isu Nekutu gauna mapindiro angai tacha wangu Weza nupiefu uu, wawa kuda kudistroya abacho. Asintinoti maitiro akaita President Nelson Chamisa, shunu shakana kinura mbatishiwa tigira, sitani nonze Vincent Love. Ndipano pa South Africa, Pretoria, natenda.
Pa studio, tuna kupindura mkoma wa tanzi triple C waka sarama lawyer kune majaji sayo waru kufaila makoti waru tazare kuta uranyayadzi chibudira makoti nuwa mkuru wango chinoitika nyayadzi Zimbabwe ka takafana nebora kana imimi muri team inotamba sayo refa kakumaka hika kubudira kwenye kunoneta kubudira kunoneta just because the refu chiru mka go esa refa nukota isi go mka itazwama itatunza hapa isi pena kano iti ipena kutimu hiri kutaya mkutamba nayo so sema players mka ngurama tunza marama majikiwa wazona saka mnazwa mnu kwa za tungu ripo chete kutungu shingirira wafa na magweta ya triple C anawenda makota chita say zimengu wanatora mwa makoti zifatunoto mbuona wa mwa social media wanatora mwa uba mkoto utahai nye nye za mtu onga sizo wakatora mwa sonza hama roo wane koti saka shwaka wama mdara zani pia fika kato titisikira sirini seki
jongo la anguti ku Zimbabwe saka ndizwe ile shaka naka wa mna ngabwa kuti mimi mugare musina opposition party zinu mwa vangwa tangiru wanayaka Chamisa vatangiru kuita iye step down moshi endele la erembe nene mariku kuti muone 230 and inorombo ni matongera akadai hazvina kunaka hazvo zuva perinobuda rinonyura ende ranyura rinozobudazve zvichiramba zvida zvichitenderedze makore saka utongo uchagumawo wakadai kunyangwe uchititsamwisa nekuti rwadza asi uchapera ndomaperera awo kuna Algeria kune 30 maopposition party haambosungwi haamboziba mazviitirei imimi muZimbabwe munotaura kuti imimi hamudi imwe party inogare muparamendi kuti mubire nyika vedarupina muparamendi hapana unode nyika kana one vanode kungoba chete kumora vana vachiguta vana vachione mabenefiti ekufunde kunze ndozve muri kutsvaka chete izvo asi hazvina kunaka chokwadi hamuwanzi munyu muriwo kuti mudye moga don't do that
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masoja matatu eAmerica akaurawa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa muJordan zvichitevera kubhomwa kwavakaitwa nendege isina mutyairi kana kuti drone rinonzi nderechikwata chinotsigirwa neIran. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America ichatsvaga igoranga vanhu vakaita izvi. Gungano rezvikwata zvevarwi vanotsigirwa neIran reIslamic Resistance rakazivisa kuti ndiro rakanga rarwisa nzvimbo yaiva nemauto eAmerica muJordan padyo nemuganhu neSyria. Vanu mamilioni mana nechidimbu kangoti 4.5 million ve mu Finland vari kuvota kutsvaka achatungamira nyika iyi iyo ichangoita nhengo ye North Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Varume vatanhatu nevakadzi vatatu vari kukwikwidza kuti vatungamire nyika iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzi nedare vabhadhare mari inosvika mamiriyoni makumi masere nematatu kana kuti $83.3 million kune mumwe mudzimai Jean Carroll vachipomerwa mhosva yokusvibisa zita ravo. VaTrump vakapomerwa mhosva yokubata mudzimai uyu chibharo asi vanonzi vakazofamba vachisvibisa zita ravo. Mukuzeya nyaya iyi nyanzvi mune zvematongerwo mune zvemutemo vachishanda nesangano All Hands on Deck vaKenneth Massie.
Ya tungoona vaTrump nyaya yavo yange ari kudare neumwe journalist wechikadzi ayanga akaendesa vaTrump kucourt achitaura kuti vaTrump vakaisa zita rake mumadhaka kana kuti pachirungu vanga vakaita defame nemamashoko avakambotaura vachitaura kuti anga asingagoni basa uyezve anga ari munhu asina kunaka ainyora zvinhu zvemanyepo. Dare rakataura kuti nyaya iyo iyi vaTrump vakaita zveshuwa zvokusataura zvinhu zvechokwadi and uyezve vakakanganisa zita rake semunyori anga ari achiita basa iri kwemakore akawanda uyezve zvakakanganisa futi reputation yake iyo yakamushayisawo kuti awanewo maopportunities ekuita basa iro riri nekuda kwemashoko anga akataurwa navaTrump semutungamiri wenyika kana kuti former president. Izvizvi zvinhu zvakaitika kudare ratinonzi civil court iro rinoona kuti vanhu vanonga vaine nyaya dzavo especially dzakamira seidzo dzidzi vawane yatingati judgment kana kuti mutongo unenge uri in the form of compensation. Saka pakaiswa mamiriyoni akawanda emari akaiswa in the favor ya journalist vechikadzi.
Vamasiye, tiri kuona kuti vaTrump vari kukwikwidza kuti vasarudzwe nebato ravo Republican Party kuti vamiririre bato iri mumakwikwi okuita mutungamiri wenyika. Nyaya iyi ingavakanganisa zvakadini musarudzo dzavari kuita idzi?
Nyaya iyi anikati ingakanganise ma elections kana kuti campaign avaTrump nokuti inyaya hayo iri kumatare aringati macivil courts hapana tingati chingaite kuti vaTrump vatadze kuva president. But zvinhu zvokuti kuda maybe pazvinozongozoonekwawo nemavoters zvinhu zvinoita senge zvinotaridza kuti what type of person vaTrump kuti vari kuda maybe nyaya yokuti vanhu vangu vanozongozoti vaTrump munhu asingatauri zvechokwadi kana kuti munhu anova achikanganisa atingati macareers evanhu vakawanda. But zvinhu zvisingaiti kuti vanzi vatadze kupinda kumaelections nekuti hapana yatingati zvingava zvichiita hinda his ability yokuonekwa vachienda paballot.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vaKenneth Massie vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Mumitambo yeAfrica Cup of Nations iri kutambwa nhasi munyika dzasara dziri mumakundano aya kana kuti Round of 16, mumutambo wekutanga Cape Verde iyo isati yakundwa kana mumtambo umwe chete zvavo iri kutamba neMauritania nenguva dza 7 pm nenguva dza 10 Senegal iri kutamba neIvory Coast. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa uyo anoti rwendo runo mumitambo yeAfrica Cup of Nations zvikwata zvaimbotyisa mumitambo iyi muAfrica zviri kugudiswa mumakwikwi nezvikwata zvisingafungirwi kuti zvingakunda zvikwata zvikuru izvi.
Mateams ava akachinda kudhoa anokwanisa kuuya achitora mukonda achidzokera kumusha kwavo vari kudonha vari kukwanisa kukundu kwavo and zvaita kuti tournament ive an element of uncertainity. Hapana achaziva kuti ndiani achasimudza mukonda, ndiani aifungidzira Ghana ichakwanisa kutwa knockout of competition, ndiani aifunga kuti Egypt ichatambura kuqualify to the round of 16, ndiani aifunga kuti Ivory Coast ichapinda the round of 16 through the best door. Generally, I think I could catch Fede, Neymar, Tania. My team is agari very small. I thought of Gabuti, what a class I play in the Punica, the owner of Sundisa, Vasirimo. And I'm going out in Zulu, Zuno, Nakiza, and the Novita, my audience, Akasa Kuyakuzo, one of the three Chaitik.
Matara Pamsori Pem or Tania, Iruku Tamba Nasi, Mugati Tara, she Pamsori Pem Tambo.
Mauritania, each team, Yapanisa Kupindamu tournament, Ketutanga from the time when the tournament was started. So it seemed Yatungoti, Parashika Apa, Yato Achifa, Shukur, Pakuda in the knockout stage. And the eating is about the Cape Verde, and the Cape Verde eating so far, this is the third appearance in tournament. And so I'm going to try to Kukunda Cape Verde, because Cape Verde, Mukuna Yakunda Ghana, it's a drone Egypt. Saka it team yatora kuita kuti ine quality, it has quality in the way they play soccer. Saka ndikona Cape Verde ichikwanisa kukunda Mauritania ichipinda maquarterfinals.
Umwe mutambo wanhasi futi une timu maviri anozivikanwa zvikuru, Senegal inenge ichitamba neIvory Coast. Unoiona zvakadini Musekiwa?
Ndinoti irombo rakanaka for Ivory Coast, anove mahost etournament. Ndatofunga kuti Ivory Coast ne Senegal ndo vachapinda mafinals. But nekuda kwekuti Ivory Coast yakatambura kukwanisa kutaikatizwa the last two games of tournament anokwanisa kuzotora first place mugroup mavo, chinova zvaita kuti ikwanisa kusangana ne Senegal this early in the tournament, which is very unfortunate. To me, ndingangoti it's a final. Even though vari kushandira maquarterfinals, ndikutoona kuti it's also a final pakuti vanhu vachakwanisa kuenjoya the quality in order to manage these two threats. But the corner Senegal, it's Kunda Ivory Coast, Nenyane Nawe Kuti, Mugara Kona Senegal, so far I said I'm with you, since the tournament of Yakang, and also Mugana, my players, Avo, they are of quality, and Mugana Kona Matambra Avo, very highly rated, very seated as number one to return the trophy. Ivory Coast, in quality as well, but Mugoda Kukwana, the last two games, the Wakatiwa, Wakatiwa, and I put my stresses our anniversary good to find who is as you want. Those are better to have been tight. But it's just unfortunate that it's the worst country that's run in Senegal this early tournament. And Jukuna, Senegal, Jukuna, I will cost it to the next round.
Anoongorora zvemitambo Brian Musekiwa ange ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano evarayiridzi ari kuyambira kuti varayiridzi vakawanda vatanga kubuda munyika vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma zvikuru. Chirongwa chekudonedzera vanhu nhomba yekorera chiri kutanga munyika nhasi. Tashika kumagumo, echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Independent.